Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshunela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 20/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa asi kwete dzekuumba hurumende yemubatanidzwa. Vanhu vemuZimbabwe vanonzi vari pakati pevanhu vasina mufaro pasi rose. Vanopikisa muSouth Africa neKenya varatidzira nhasi nekusafarira kwavo utungamiri wenyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa avo vanga vari muchinoi kuMashonaland West nhasi vati vakagadzirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvakakurudzirwa naIshe Fortune Charumbira asi vati havana hurongwa hwekuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
We do not want to go into this new republic with heads that are dripping with blood. And the fact is, I don't know what you're talking about, but you don't have to say, I'm sleeping, I'm not going to go. Let me go, I'm not going to go. Then I'm going to go. The path of violence, the path of bloodshed, the path of anarchy. This is not a sustainable path. Those that I'm showing up on my career, no chema, no jamba, kemu nikabeni maikata.
Pakuru ziro ya taikuwa ni mkuru wa mazishe, wa foshi nicharumbira, yekuti wachamisa wataurame, ni mtunga miru wenyika, wa Emerson Mnangagwa. Wachamisa wachi waka gaziri la kutaura, na wa Mnangagwa, pa musorope matambuzikuwa, kawanda alimunyika, asa azurele kuti wanofaniru wakuiri na chete.
Ndiroga na ndakata uraka kutinyika ndewe wanu ve Zimbabwe tiri wanu wa mwechete kutawurira na kwa banaka hapana chakashata zanza zino kezana hakuna mchumbi unofamba usi na makumbo makumbo mariri haisi zanu PF chete nesuo triple C zanza zili hiri zino wakanyika haisi zanu PF chete ne triple C saka mashoko eku wakana eku umbana eku sumu zirana haka kosha ngati tawurirane yazirodi kana nakataurana wanowirirana chero mukasawirirana munosvika pakuti honga dzina kuwirirana asi mune uona kumwe chete ndosaka masiwa ari maviri kubatsirana ari rimwe rokuna kusaona zvakakwana rinogona kuita utare
asi mutungamiri werimwe bato rinopikisa Red Democratic Party vauraya izembe vanoti mashoko amambo Charumbira ekuti vachamisa navamunangagwa vataurirane hana musoro vachiti zvingadai zvakaitwa kare kwete iye zvino pamberi pesarudzo vazembe vanoti vanhu vanofanirwa kupiwa mukana wavo wekusarudza mutungamiri wavanoda
pane zvovovhunduka zvavanoona zviri kwavari ngavatotiudza asi nyaya ndeyavanhu pindura zvinhu haimiri nika wanu haimbo miswi nukuti ninguwa zoti zinoda wanu ndo zisaitwa mkiribide yawe yose kuda kubata kumbwa za wanu nukutolela wanu mafota wanu kurambiza zoze shitaparara shokura wanu ndiyo warizi upenyu nika wanu haazi munu mume haa tose tisinika
atina kukwanisa kubata mtauri wa wamunangagwa wa George Charamba kuchitindwe divirao asi vakambouza vatori venhau kuti kana vachamisa vachida nhaurirano vakasununguka kubatana nevamwe mugungano repolad asi vachamisa vakanga vatsika madziro vachiti havapinde mugungano ravanoti nderekutungana kwembudzi iri mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi wapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri vacolin mapfumo vekukaroi vanoti vabatisisa mashoko avachamisa ekuti nhengo yese yebato ravo inofanirwa kunyoresa vamwe vanhu vashanu
vose vechidiki vese vanofanira kunoregista kuvhota ndo mashoko edu sevechidiki vese munhu 1 akaregista 15 its 1+5 and then sepat zvataurwa zvemari forms zvataurwa zvecandidati zvataurwa zvese but ichiripo ndeye kuti mukomana ngapi
vachamisa vanga vari muchinhoi vachisangana nenhengo dzavo vachivazivisa neurongwa hwekusarudza nhengo dzichamirira bato iri musarudzo dzeparamende senate nekumakanzura ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
zvichakadaro mutungamiri webato riri kutonga reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutungamira musangano webato ravo repolitibhuro uri kuitirwa kumuzinda webato iri muHarare dare repolitibhuro riri kuzeya zvarakaturirwa neelections directorate iyo yange ichipenengura mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemapuraimari dzebato iri kana mazita atenderanwa pane vachabvumidzwa kukwikwidza vamunangagwa vanozotara zuva richaitwa sarudzo dzacho Zimbabwe inonzi iri pakati penyika dzisina mufaro panyika dzepasi rino dzakaongororwa. Dzimwe nyika dzisina mufaro dzinosanganisirawo Sierra Leone neCongo. Nyika dzine vanhu vane mufaro dzinoti yekutanga Finland ichiteererwa neDenmark, Koya Island, kuchitiwo Israel pamwe chete neNetherlands. Sangano Sustainable Development Solutions Network ndiro rinoburitsa gwaro iri pazuva ranhasi reInternational Day of Happiness rinova zuva rinocherechedzwa musi wa20 kurume gore rega rega. Izvi zvinotevera ongororo dzinenge dzaitwa nemasangano akaita seGallup, World Poll nemamwe. Mutoredwe nao Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Mumwe wevanhu vane muonero wakadai ndiya mai Christina Mparadzi avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe ekuberekwa. Amai Mparadzi vanoita zvokutengesa zvinhu mumugwagwa mumusha unogara veruzhinji weHopley kuchamhembe kweguta reHarare. Amai Mparadzi vanoti vane vana vanomwe uye ishirikadzi mushure nokufirwa nemurume wavo mugore ra2010. Amai ava vanoti vari kunonga sosve nemuromo uye mapurisa ekanzuro haana tsitsi navo nekuti anovashungurudza pavanenge vachitsvaka cheuviri mumigwagwa pavanotengesera.
Hatina mufaro kana mhuri dzacho, hatichatozivi kuti tinodziraramisa nei, hatisi kutoziva kuti tinodzipei nekuda kwokuti tiri kugara tichinaiswa mumugwagwa. Vanotiwo mablack boots, vanotiwo vekanzuro paraundi pacho vachiuya, ende kana vouya havanei nazvo. Kungobutsira zvinhu kana vakaukatiza ukasiya zvimwe vari kungotora vachikanda mumarori.
Vajaulani Chikomwe avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vanotiwo havana mufaro neupenyu hwavo
kucherechedzwa kwezuva reInternational Happiness Day chinhu chakanaka chinenge chichikurudzirika asi kana tichitarisa isu sevamavenda vanhu vanotengesa nevanorarama nebasa reinformal economy chekufara nacho chaicho hatina
mumwe mugari wemuHarare vachafara nyamunga vanotiwa vaoni kukosha kwezuva reInternational Day of Happiness vachiti vanongoisa tarisiro yavo kuna Mwari vachizvinyaradza nokugara vachinwa hwahwa
chiza zvakaoma asi nyika ichipemberera zuva iroro nyika dzese dzichipemberera nhamwe nhamo hakuna asiri kutambura asi Jesu achationa chinomuzira Jesu
asi vakrispen chinyani avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa vanoti ivo vagere tatata nekudaro vanopemberera zuva reInternational Day of Happiness
tirikwanisa kutombozviriritira tisina kana mirizhonga kana kuti chichi munyika medu saka tongoti muZimbabwe pari zvine zvinhu zvedu chi zviri bhuda zvaenda zvakadaro
asi chipangamazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti ivo kufara kwevanhu kungaita kuti vapemberere zuva reInternational Day of Happiness kunenge kuine chekuita nemamiriro akanaka eupfumi hwenyika
ikonomi kana iri kufamba zvakanaka inoita kuti mabasa anga aripo uye kuti munge mune stability saka izvozvo zvinobatsira kusimudzira mufaro wemunhu wega wega saka kana ikonomi iri kusangana nemachallenges zvinoaffecta kugutsikana nekufara kwemacitizens
chipangamazano musangano reInternational Media Support varashiti mukundu vanoti hapana chekufarira zuva iri muZimbabwe sezvo vanhu vakawanda vari kuyaura nenhamo
zuva iri tingatoriti zuva rekusuwa nekuchema nekuungudza nekuti vana vezimbabwe vatambura kubva nyika ino ichitorwa nevarungu kusvika 1980 hurumende yevanhu vatema ichipinda musimba kana kuti mukutonga kusvika pari nanhasi vana vezimbabwe vanotambura vana vezimbabwe havana chikafu
asi umwe wechidiki muZANPF vataura ikandishaya vanoti pane zvakawanda zvinoita kuti zvizvarwa zvenyika zvipemberere International Day of Happiness
Zimbabwe inokodzera zvikuru kwazvo kufarira zuva irori reInternational Happiness Day nechikonzero chekuti kutoti tinzi Zimbabwe ikoko zvakaunza mufaro muruzhinji ndosaka makwana mugore 1980 vanhu vakafara vakazara mugwagwa vachipembera saka chekutanga chinofarira vanhu vezimbabwe ndechekuti muZimbabwe mune kusitonga kuzere
mashoko avakandishaya anopesana nemaonero aamai muparadzi avo vanoti ivo nevamwe vazhinji munyika yese vaneta nekukanga waya
ndinonofara seiko ini dumbu rangu rine nzara ndinonofara seiko vana vasiri kuenda kuchikoro ndinofara seiko
mutsigiri weCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vanoti ivo mukutarisa kwavo vanoona pasina chikonzero kana chimwe zvacho chingaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvifarewo pazuva iri
mufaro hamuna muZimbabwe tinocherechedza sei zuva remufaro imo muZimbabwe musina kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu
asi gurukota rezvekugara kwakanaka kweveruzhinji muZimbabwe vaPaul Mavhima vanoti bazi ravo riri kuita basa rakanaka kuitira kuti vanhu vave nemufaro muupenyu hwavo
isu sebazi ndisu tinoenda kunodzimura kushushikana kungave nevana veZimbabwe saka basa redu guru nderekuunza mufaro kune avo vangasurikirwa pamusana pekuti zvinhu zvavaomera ndisu zvakare tinopa chikafu kune avo vanenge vachaya chikafu nyangwe kukange kwaita drought
International Day of Happiness rakatarwa muna chikunguru 2012 neUnited Nations General Assembly kuti ringe richicherekedza musi wa20 kurume gore rega rega senzira yekukoshesa mufaro muvanhu pasi rose ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Migwagwa yemuSouth Africa yanga isina vanhu nhasi uye mabhizimisi nemaofisi mazhinji zvanga zvakavharwa sezvo zvizvarwa zvenyika iyi zvichitungamirirwa nebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF zvange zvichiratidzira bato rinopikisa iri rinoti riri kuda kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vasiye basa richiti vakundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi uye vachivapomerawo mhosva dzekuita zveuori hurumende ye South Africa yabva yaendesa mauto nemapurisa migwagwa ichiti iri kuda kudzivirira mhirizhonga. Hurumende yavaRamaphosa yatiwo VEFF vari kuda kupidigura hurumende. Mapurisa anoti asunga vanhu vanodarika makumi masere nevanomwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weAfrican Diaspora Forum, Dr. Vuzimuzi Sibanda, kuti tinzweo maonero avo.
Chirongwa chekuvharwa kwemuzinda wemuZimbabwe ne kuratidzira kwevanhu veEFF zvirikunyatsokanganisa chaizvo.
Chirongwa ichi chakanganisawo zvizvarwa zveZimbabwe nemhando dzipi?
Nzvimbo dzakawanda dzavharwa, saka pane vana veZimbabwe vanofanirwa kuenda kumuzinda kunobatsirwa tinhasi, asi vatadza kuona rubatsiro irworwo nokuti kwakavharwa, uye mangwana iholiday muno muSouth Africa, uye nechitatu muzinda weZimbabwe ungatinoshanda kusvika na12. Saka ivhiki ratoshata chaizvo kuvana veZimbabwe, zvikuru savaroda kugadzirira kuti vanogona kunge vachidzokera kuZimbabwe muna June unoyu, sezvo mapepa EZEP achinge asingazogadziriswi.
Tingadewo kutsvaga kuti vanotadza kubatsirwa nekuda kwenyonga-nyonga iripo iyoyi vanozodini. Zvinositora nguva yakareba sei kuti vagone kubatsirwa kumahofisi iwayo?
Kuti munhu awane mukana wekuti abhuke zvinotori chinhu chinonetsa, nekuti vanhu vanomuka vachipamhiridza kazhinji kazhinji vachitsvaga kuti vawane iyo sloti yacho iyoyo kuti vaende ikoko. Saka tizive kuti vanhu vachakanganisika nhasi namangwana nechitatu, nekuti zuva rinoshandwa inokusvika na12 chete, kuti vachawana umwe mukana riini ichatori nguva yakareba chaizvo, zvokuti tichaona kuti vazhinji vachatotadza kuwana mukana uno, nekuti vamwe vanobva kure kuna naDurban uko nekure, kuti kunongori nemizinda miviri chete muno muJoburg nekuCape Town. Saka vanhu vangasvokwa kubva ikoko kuti vakumbire vazowana kubatsirwa zvavanetsa, nekuti kumabasa havazogoni kutendera.
Kurudzirewo yamungape kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviite munguva ino ndezvipi zviri muSouth Africa?
Chatiri kurudzira vana veZimbabwe panguva yakadariyo ndivagare kumba, vaone kuti havapindi murodhi, nekuti kana vachinge varasikirwa nemidziyo yavo nenyaya yekuratidzira kurekitira, zvinoreva kuti hakuna kwavachaiona zvekare. Zvikuru saiko zvino sezvo vasingazivi kuti vachaita sei kana vasina kuextenderwa mapemit avo, vanenge vafunga kuti vatore mudzira vaina vadzokere kumusha. Saka munhu anogona kuti achinge ashanda makore 10 chaiwo, mudziyo yobva yarasika pekupedzira odzoka kumusha achisina chinhu. Saka tinokurudzira vana veZimbabwe kuti ngavagare vari sei, vagare kudzimba vasangobuda vachifamba-famba. Kana munhu achinge azobuda apinda murodhi zvezvo kuti aiwa patori nezvakaoma zvaita kuti vabude, nekuti kana vakasadaro vanozviona vapinda mumatambudziko uye vasina kugona kubatsirika. Nekuti hapana chazovabatsira, nekuti zvinhu zvinorasika nenyaya dzekuratidzira nemainsuransi aiwo hapatare.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vuzimusi Sibanda, vachitaura vari parunare kuJohannesburg, naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeRussia Vladimir Putin vakanzi nedare reInternational Criminal Court kana kuti ICC vasungwe vachipomerwa mhosva dzehondo dzekuponda nekupamba vana vemuUkraine vachivaendesa kunyika kwavo, vari kuenderera mberi nemisangano yavo nhasi. Vari kuita musangano nemutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping, avo vari kushanyira kuRussia. Mugozeya nezvedano rakatorwa neInternational Criminal Court rekuti vaPutin vasungwe, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Zvakataura koti ICC ndezvekuti Putin vanokwanisa kumira pamberi pekoti vachitaura nyaya dzemacrimes against humanity, kunyanyanya nyaya yavo yavari kupomerwa yekutora vana kubva kuUkraine vachivaendesa kuRussia. Izvo zviri kunzi it's an international crime yokuabdukta vana zvakadaro. Saka izvi zvinhu zvinokwanisa kuitwa nedare ICC ichitedzawo yatingati Rome Statute.
Zvamira zvakadai, chii chinozoita kuti kana pachizonzi vaPutin vasungwe, vanosungwa zvazonyatsoita sei?
Pari zvino Chiri kuitika ndicho kuti inyaya Putin inyaya iri a bit yatingati unique pakuti iyo Russia yakabuda mu Rome Statute yatingati ICC and Paris you know technically haizi under yatingati jurisdiction ye court because vakabuda muna 2016 but zviri kutaura manje dare ndizvo kuti hazvina basa izvozvo havari kutarisa inonzi article 27 iyo inotaura kuti hazvina basa official position yenyika tichierana nenyaya dzekuva party yatingati Rome Statute as long as crime iri kupomerwa iri crime inokwanisa kutongwa nedare saka court ndozva iri kuteka into consideration saka parezvino you know, zvakamira kudai so the only way yekuti nyaya iendere mberi hunge vaPutin nevamwe vari kupomerwa mu nyaya iyo vauya before dare because iri dare reICC harikwanisi kutonga vanhu vanenge vasipo before them ndosaka taona kuti paiswa ma warrant of arrest kuna vaPutin nevamwe vavo vari kushanda navo
tinoona kuti vaPutin takaona vachibuda imomo muRussia vachienda kuCrimea zvinhu zvakadai zvinenge zvisiri kuzvidza here mutongo uyu
ndiko kuzvidza chaiko chaiko because ivo vaPutin vari kupokana nazvo vachiti iro dare haritori rokwanisi kuti vasungwe nekuti iwo havazi part of that Rome Statute saka iyo kufamba kwavo kufamba kwokuda kuzvidza zvekare and uyezve iRussia toziva kuti is part of the Security Council and inodyidzana nana China and vana China zvekare their attitude towards the court was a carry yakuda kungofanya neRussia saka muchiona vachidyidzana kudaro but parezvino apa hapana zvinokwanisa kuita China nekuti decision haina kubva kuSecurity Council yabva kudare chairo chairo rapa this decision yokuti vaPutin vasungwe nema independent judges ariko parezvino kufamba kwavo kwari kuita kunogona kukuru kwokuda kuzvidza but vakafamba vachipinda kudzimwe nyika zvinenge dziri part of the Rome Statute vanokwanisa kusungwa
avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuDallas, Texas muno muAmerica.
Nesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga.
Tine urombo vatereri asi iko zvino regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevana reUNICEF rinoti Africa yakasangana nedambudziko guru rekushomeka kwemvura yekunwa yakachena. Sangano iri rinoti vana vanosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 190 million munyika gumi dzemuAfrica vakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura. Nyika idzi dzinoti Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Cote d'Ivoire, Guinea, Mali, Niger, Nigeria ne Somalia. Vamwe vevana ava vakatarisanawo nedambudziko rehondo rinobva rapa kuti zvinhu zvinyanye kuoma. Vabereki vakawanda vaungana nevana vavo pachipatara cheVictoria Chitepo Hospital kwaMutare kuti varapwe chirwere chekuzvimba guvhu kana kuti hernia. Kazhinji vana vane chirwere ichi vanonzwa kutsva kana kurwadziwa, kutadza kumedza nyongo uye kurwadziwa pachipfuva. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Vabereki vanga vari pachipatara ichi vataura neStudio 7 vati vari kufara zvikuru sezvo vati havana zviuru zvemadhora zvinodiwa kuti varapwe. Mumwe ange ari pachipatara ichi ndiamai Clara Svotwa vange vachirapisa mwanakomana wavo.
Hatinonzwa kufara chaizvo nekuti tanga taratidza kukundikana nekushayiwa mari asi patakanzwa vachirongwa ichi takanzwa kufara kuti tanga tiri pakutambudzika nevana vedu tisinawo vanogona kutibatsira nemachajisi anodiwa mumahospital.
Izvi zvatsinirwa nemumwezve mubereki kuti vamax gauke vange vaine mwana wavo mukomana ange akamirira kurapwa
program yakanakisa chose yanga yato tinonokera kuzi vana vazhinji vari kurwadzirwa nenyaya yenyaya iyoyo atongoti dai hurumende iramba ichiita maprogram zvakadai ya regular kusamira kuti pagore pagore kuti vana vakawanda kwanisa kubatsirwa sazongoti vanoita gore 1 tozosvika vana vakawanisa but ingoti vanhu vakasvika mwabva kurasarara panzimba ngoti akabatsirwa uno odzokopiwa zvinozofamba nekukurumidza
vamwe vabereki vakaita samai matone saviriri vanoti vakabva kuHarare svondo rapera vachitevera urongwa uhu
tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chekuitirwa vana vedu pachena kachakanaka nekuti kunana chiremba zveshuwa vari kudhura kuti mwana anoitwa operation iyo kunogona kuda 1000 chaiyo saka tiri kunzwa kufara asi nekuwandawo kwakaita vanhu panapa takauya musi wethursday tikanyoreswa mazita but nhasi mande hatisati tatombotorwa for screening saka hatizivi kuti tichapinda here kana kuti hatipindi bva kuHarare nezuro takatorarira muno izvozvi mwana andauya naye atorobva kuchikoro nekuda kwekuti tiuye naye kuti azooperatwa
mumwe wevana chiremba vari kubatsira paurongwa uhwu ndidr Precious Mutambanengwe vanoshanda vari paSalim Gabe Hospital kuHarare
tiri vamwe vevashandi vanobatsira vana nekuita maoperation saka panapa paVictoria Chitepo Provincial Hospital takaunganidzwa neMinistry of Health of Zimbabwe zvichisanganisira neWHO iri kutibatsira nemamwe mapartners edu anosanganisira iyo Celebration Health vanoda kutibatsira kuti tisvitse rubatsiro urwu rwekurapa vana vane condition inonzi henia dambudziko iri ndere kuzvimba paguvhu kana pamwe panozvimba kuzasi saka operation easy tida kubatsira vana vanosvika 100 chero tichiziva hedu kuti dambudziko iri vana vacho vakawanda vanopfuura mathousands vari kuda rubatsiro urwu chinangwa chedu chinti chichienderana nechirongwa cheministry chekuedza kuti vanhu venyika yezimbabwe vaone rubatsiro zvichienderana nemaoperation nekukotsiriswa saka chirongwa chedu ichi chichange chiripo kubva musi wa20 march nhasi uno kusvika musi wa24 march tikuda kuedza kurapa vana at least 100 munguva iyoyo
chiremba Mutambanengwe vanoti urongwa hwavainahwo ndehwekubatsira vanhu zana chete kunyange hazvo vanhu vauya neuwandu hwavo vaendera mberi vachiti basa iri riri kutungamirirwa nebazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization WHO hurumende yenyika yeJapan sangano reCelebration Health pamwe chete nebazi rezveutano chirwere ichi chikasarapwa kwenguva yakareba chinogona kukonzera rufu sezvo ropa rinenge risafambe zvakanaka ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary elections muZANU PF, CCC nemamwe mapato anopikisa uye kuratidzira kwaitika muSouth Africa kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave sezo nguwa edi apera regei chimbotari samsore na osha kare mutunga miru webato rinopiki sare triple C va Nelson Chamisa wano chivaka gazira kuita urukuro ni mutunga miru wenyika va Emmerson Mnangagwa asikwete ze kuumba hurumende mbatanizwa vanhu vemuZimbabwe vanonzi vari pakati pevanhu vasina mufaro pasi rose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mchanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.